Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro.
Kufunga ine vanhu vazhinji vanoramba kupfuma kuti chinokwanisa kuvauraya havasati vambowana hama yati afa vanongozviwa kuti zvipatara zvazara.
Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19.
Iyayo chirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi vezuko driver nakondakta kazhinji vanenge vakabvisa mamasiki aya. Ndo zvimwe zvinonyanyo chirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita.
Sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzira coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 2622 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevana 34 nezuro. Vanhu chiuru nevatanhatu 1006 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1,144,379. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nechimwe nezana rine makumi mashanu nevana 641,154. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatatu 893. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 396 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvitatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevapfumbamwe 83,619. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nevatatu 53,453. Zvichakadaro hurumende inoti dunhu remasvingo ndiro rimwe renzvimbo dziri kuona kupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19. Muzvinafundo Eliot Masocha avo vari mumasvingo vanoti sekuona kwavo hurumende pamwe chete nevashandi vebazi rezveutano vari kuedza nepavanogona napo kukurudzira vanhu kuti vashandise nzira dzinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, asi vachiti vanhu ndivo vasiri kuteerera.
Ndiri kuita COVID ndokuti ruzhinji rwevanhu kunyanya vari kudunhuro kumasvingo kuvanoziva kuti COVID iriko, asi vamwe vazhinji vacho mapfekero avanoita mamaski pamwe nokuzvidzivirira hazviratidzi ruzivo rwokuti COVID ino uraya chikare ili kupata vanu tinoona kuti vanu wakumari kuti ita mabola wachifara ukaenda kumabola ikoko wakumunu ninga yakapeka kana maski wakumari ngewe chimuika na maduru asi tikatarika tinoona kuti wakumari wakabaye wa chikare vaksini ili ngechimpi iriko wakumari ndio itavishidika wakumari ngewe chitika madiro kuti hatidi kubaye wa vaksini na kutakanzwa chakati chikati saka anenga nguwa madira chifangu kuti wano uisisa yore kuti chirwere ichi chaura ya wano wakawanda pasirino chakari chino kula ku zonguya chakura kuna wano vaya wasinga wasinga ikubayi wabaya vaya pamoche tina wasinga dikuwa nyo kushiti hirira dofu nga ino wano wajinji wano wamba kupuma kuti chino kwata kuwa vuraya havasa chivampu wana hama ya kiafa wano ngoziwa kuti chutakara zazara saka maone wanitu kuita ndo kuti wano wano udakura mba wachiratitwa ziratizo sukuti ava wano wafawa wakati pamwe ni maduna ava likupache wayo pamwe chete wichidiki wachiratizo pamwe makuwa ava wano wano kufikuwa wano utuwa mwono wano kufundezo mnepo mkuti awasa tumapuvula kuti ava wachitunasa kwa maone wanitu kuita kuna ala India kichimura zitu na sinenge sirongezo
kwa hiyo igurumende kana utibazi lezo utano alisikuwe zawele kujizi savanu pa mchoro pechirwereli kana kutivani nduwa wa singa ngotereli zao
wano nduwa wa ninge wa singa ngotereli zao nukuti tinole kuti bazi lezo utano ili kumira mira sikuru umakuta umunona wa chifamba na mamaiki wa chida mitira kuti gezae mabuku enyu mwona wachitai jira kuti teka ima maski zakanaka pamwe chete nukupawano njimbo tenege zibaiwa so unu kuma singu wendo wachimki indaye kuzipatara kana kuti pama zora te kliniki vaksini ilipo unenda hapo hapana kana rai niwa na wasiku ina iku vaksini haisiku nyimwa munu saka tinuona kuti urumende basi lezo utano wari kuzama wari kukwanika chitoro choka cha unopinga unenge uchito chekwa temperature pamwe chete nuku piwa hand sanitizer maboko kuti upinde wakazvidzivirira achika kuzopfeka maski ndio paunozoita iwewo pachako munhu kuti wopfeka maski here dzatinoona dzanguva maski dzapazvirepfu dzimwe dzinenge dzakasiya mino munhu achingofemawo achifemera kana aine COVID vamwe vanhu vachingorova nemaboko zvisingabvumidzi kucharova nemaboko saka zvinonguva zvavanhu vasingatereri vanhu chekare hunhu kuti uve hunhu uve munhu kufambidzana navamwe saka vanhu vanopota vachikanganwa savanhu venyama vanhu vakapinda mumba vashanyirana vana mamasi pavachashapaya mamasi kaatova kwaaida uko pavachapedza kushakapaya mamasi kavachatombozivi kuti ari kupi nokuti vanenge vakutoita zvinhu zvounhu kwagara kwedu kuti we are social beings tinofanira kurarama tiri pamwe chete tichifadzana tichiseka asi mukati mazvo ndo mataa kubatisirana COVID imoko
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari paRunhare kuMasvingo nestudio 7 mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhazi ezupco sezvo vanhu vari kumanikidzana nekushaya zvekufambisa kubva hurumende zvayakarambidza vemakombi vakazvimirira voga kushanda ichivamanikidza kuti vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende iri kutatarika yezupco vemakombi vakawanda vakaramba kupinda mubatanidzwa uyu zvopa kuti vasvere vachinetsana nemapurisa mumigwagwa vachiisawo upenyu hwevanhu munjodzi asi vachitaura nebepanhau resunday mail vakafanira kubata chigaro chemukuru wekambani yeZupco vaEvaresto Madangwa vakati kambani yavo iri kutarisira mamwe mabhazi vhiki rino kubva kuChina kunyange havo vati havazive kuti mabhazi mangani ari kutariswa kupinda munyika musi wechitatu nemusi wechina mukuzeya maniriro akaita zvinhu mukutakurwa kwevanhu Blessing Zulu abata vaGoliath
mabhazi ekambani yeZupco havasi kunyatsotedza mutemo wekudzivirira chirwere cheCovid 19 tanga chingonyunyuta nemabatirwo atiri kuitwa kuti dzimwe nguva hakuna zvokufafaidzwa kana kutorwa temperature patinoukira mabhazi aya chinyanya kutirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi veZupco driver naconductor kazhinji vanenge vakabvisa mamaski aya ndo zvimwe zvinonyanya kutirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita dzimwe nguva mabhazi anga achienda aine standing
asi kamugwagwa umu mune mapurisa avaGoliath
tanga chingopfuura pamaroadbrok ipapapapa vasingamiswi dzimwe nguva vanhu vainzi godamai pasi kuti mapurisa asaone mapurisa anga asingapinde mumabhazi imomo vachiongorora saka mbhazi hamutorina kana social distance tine zvakawanda zvasiri kufara nazvo semapasenja rimwe dambudziko ratinaro gurusa inyaya yekusadhisinfektwa kwemaZupco buses pazviteshi zvikuru zvemuguta reHarare kana mumaguta hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi terminus aya hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi aya mukati nekunze sezvatiri kuona zviri kuitwa kudzimwe nyika kuti bhazi richingosvika raakutopfapfaidzwa hatisi kuzviona zvinenge zvichiitikawo kuti pane anonzi madisinfecting trays aya hatisi kumbaaona achiiswa mumabhazi terminus
anoshanda sei aya
munhu anotsika obva apinda mubhazi hatisi kuzviona zviri kuita hapana utsanana hwatiri kuona bhazi riri kuti ranga rapedza route rotanga imwe route hapana kufaifaidzwa kunenge kwaitwa saka tiri panjodzi hurusa yekubata covid-19 mumadhorobha ezimbabwe ko zvimwe zvinhu zvatiri kushuwira kuti zvinge zvichiitwa nekambani yeZupco hazisi kuitwa
saka poitwa sei kana Zupco iri kuremerwa nemutoro
vanotoda kutoti hurumende ibatsire tinoziva kuti tese kuti kambani ndeye hurumende asi havasi kutedza chirongwa chehu chekuona kuti vanhu vadzivirirwe here mupublic transport kubva mucovid hazisi kunyatsofamba sezvatinoda mastickers tinenge chingovaona kana mapamabhazi but hapana chiri kutedzwa panyaya dzekutakurwa kwevanhu panoungana vanhu vanhu vanofanira kuungana nguva yakareba vari pabhasi terminus
zvine njodzi yeizvi
izvi zvinoita kuti vanhu vava vabate covid nekuti vanenge vari pedo napedo zvakanyanyisisa ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuramba kuti vanhu kana vachinge vabva kumabasa havafaniri kumira nguva inokwana awa rimwe chete vakamirira mabhazi izvi zvine njodzi huru vanhu vanozobvisa mamaski votanga kutaura pamafoni kana kutaudzana zvakatiomera sevafambi mapassengers zvakatiomera zvikuru uye zvakare chimwe chiri kutinetsa pamabhasi terminus hapana mvura yekuti vanhu vange vachigeza maoko uye zvakare matoilets anokasika kuvharwa zvikuru mabhazi achiri mashoma ari kutakura vanhu muongorori yataita vanhu vachiri kungoramba vachingokwira mota dzemushigashiga kuti vakwanise kubata nguva yekusvika kumba pamuno mulockdown saka zvinhu zvakatonetsa zvinhu zvinotonetsa zvikuru kuti hapana shanduko yapo yatinoti izvi paita shanduko tiri panjodzi hurusa yekubata covid
mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Midland State University MSU yazivisa kuti zuva rokupedzisira kunyoresa D3 Nyamavhuvhu August MSU inoti vadzidzi vanenge vasina kunyoresa havazobvumidzwi kunyora bvunzo dzekupera kwetemu Chronicle rinoti makumi matanhatu 60 madhokotera nevana mukoti vechipatara chempilo vari kugara vakaparadzana kubva kuvanhu mushure mekuwanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus izvo zvinonzi zvave kutadzisa kurapwa kwevanhu zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wadirei kudaro kukurumbisa kuenda wadisia zvinerunda wadiwadisa why wadisia wadiwadisa Sandra Sandra iwewe wewe zoro
Zorora murugare Sandra wandirwadzisa. Tinowa pamutongo apa.
Apo parisei anhu amwari, parisei anhu amwari. Kurisei zvako, kurisei. Ye corona mani covid yapedza anhu muJoza, muyapedza anhu akawanda mani muJoza muPelkom. Ne Cape Town vanhu vapera vakawanda nhasi. Andochema kuti mwari ngavaregerere heyi. Hapana vatori muzvipatara 7 panziwa vari nani. 95 vapera kufa nhasi. Ai pakaoma pakaoma anhu mwari pakaoma.
Kwazwai pa studio 7 makasimba here pa studio 7 hapo. Hambai makadaro muchitipa nhau dzizere dzisina tsvete dzisina kwadzakarerekera. Nhau dzinogutsa nhau dzisina nhema mukati ndiyo station yoga yetinoteerera muZimbabwe ine nhau dzechokwadi. Saka rambai makadaro muchipa vanhu zvinoitika kune mativi mana enyika. Tinotenda.
Apo parisei anhu amwari kurisei zvako, kurisei. Ye corona mani covid yapedza anhu muJoza, muyapedza anhu akawanda maningi muJoza muPelkom. Ne Cape Town vanhu vapera vakawanda nhasi. Andochema kuti mwari ngavaregerere heyi. Hapana vatori muzvipatara 7 panziwa vari nani. 95 vapera kufa nhasi. Ai pakaoma pakaoma anhu mwari pakaoma. Anhu ngavabate onyeni please, ndapota ngavashandise onyeni. Atinga onyeni netsunami please ndapota mwari yeyeye.
Tichimbokumbirawo pastudio 7 kuti mupote muchimbotifonerawo. Musangofonera vanhu vamangogara muchifonera nguva nenguva. Tine tine zvokutaurawo zvomunokwanisa kutibvunza kuti tipindura. Zvotinetsa manje kuti mune makungofonera vanhu vakaita sana vana Regista Rumbira, vana Mugwadi nana Chirumanzu. Pana chinhu chavangambotaura chinoopoza kuoma kweupenyu huri munyika. Iye zvino vanhu vanenge vachingofa necovid nini. Ati hapana chinhu chavanotaura chinhu chinokumeso chinonzwikwa. Nesuwo tinenge tichinomboda kuti dei muchitifonerawo pastudio 7 tichitaura. Tichisanganidzawo nevanhu vacho ivavo vakaita sana Mugwadi vavo tichivataurira chokwadi. Chinobatika chavakatiitira munyika ndechipi?
Kwazwai vashamarari, mamuka seno kusera kuAmerica uko. Vashamarari, mutoko yaenda yaenda namachaina, mutoko yaenda namachaina. Chembere dziri kurwadziwa vasikana, zvinowisa vurombo, zvinosiririsa kuti president akapa mutoko yese nyika, kupa nyika yese, ende vanhu vari kukawadziwa kwamutoko, vari kukawadziwa zvinotosiririsa zvisingambotomboiti. Vanhu vakuru chaivo chaivo vari kuchema zvisingamboiti. Zvinoti veduwe mutoko yaenda namachaina, president akanganisa pamachaina nyika iya.
Namuka seiko pastudio 7 apo. Ndini Johannes Marenge, tiri kuno pakapondoro. Ndokuda kumbotaurawo pamusoro papuresidendi. Hai, ndinoonaso kuti purezidendi vakakombewa kunyangwa nezvemukazungata. Zvinenge zviri kungoda kuti zviuraye zita ravo. Ushayiwo kana advhaisa unopawo kana purezidendi advhaisi inobatsira nyika. Vese kungopa advhaisi purezidendi inoputsa nyika. Kadzera bhondi noti nemusoro wesvikiro. Isasvikiro munyika. Tadza kuudza munhu kuti hakuna chinonzi svikiro. Svikiro mweya. Zvakaoma vakomana. Ndatenda.
maswase pa Studio 7 hapo. Kutawa natapena kupoteliza Benjisa ni kia kusatu Afrika. Ndawata na upate muruma katana ni zuru. Achiti mazibabu edaka nyunga mapemiti. Nye kuti pale wa mwaruja looting. Ntazi mashoko wakati alakuna mwini mkula kafa ni muruma katana kwa wadari ni zuru. Remember looting ya kakunya ya only two ma province. Kauteng ni Debe kwa zona town. Saka kana udla nyima permit sektora kwake kwakaita is include munhu wese Zimbabwe nawo ni vamwe vazotomboziya zvifo pa state tinenge sakatarise mashoko akadaro kwa kuti mumwe wedu muZimbabwe anogara munyika yeSouth Africa ndatenda hangu.
Hello kwa Studio 7 ndipemani pa ipatana apa tiri kukuno tukungona kufungurudzwa nezano tichida kuti DC vazame dzimwe nzira dzekuti vavhodza verengwe nevanhu vekunze kuti muno muZimbabwe ndochichemo chedu ichocho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Umwe jaji mudunhu reTexas muAmerica akatonga kuti mutemo weDeferred Action for Children Arrivals kana kuti DACA hausi pamutemo. Mutemo uyu wakadzikwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti umise kudzingwa kubva munyika kwevana vakapinda muAmerica vari vacheche uye vamwe vanhu vakapinda munyika vasina magwaro. Jaji uyu akarambidzawo bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika reHomeland Security kuti riregere kutambira magwaro evanhu vanoda kupinzwa muchirongwa ichi. Mutongo uyu unobata vanhu vanoita zviurumazana matanhatu 600,000. Vachinyora mutongo wavo, Judge Andrew Hannen vanoti mutemo weDACA hausi pamutemo nokuti unokwikwidzana neumwe mutemo weAdministrative Procedure Act. Judge Hannen vanoti mutemo weDACA hauna kudzikwa nenzira inofanirwa kuitwa nayo mitemo yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vagumbuka zvikuru kuti Judge Hannen vamisa mutemo weDACA vachiti bazi rehurumende yavo rinoona nezvemutemo reJustice Department richaenda kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo waJudge ava. Nengo yebhodhi yeAfrican Migrant Caucus Reverend Dr. Isaac Mwase vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka nezvaitwa naJudge ava vachiti pari zvino vanhu vanobatwa nemutemo uyu havafaniri kutya nekuti mutemo uyu uchatenderera kumatare edzimhosva izvo zvavanoti zvichatora nguva. Tabata Dr. Mwase kuti vachirondedzere pamusoro peDACA nemamiriro akaita zvinhu.
DACA murayo wakatarwa nehurumende yeAmerica yekugamuchira vana vakaberekerwa muno kuvabereki vakasvika munyika yeAmerica vasina mapepa. Zvakare vana vakauya nevabereki ivo vana vari vacheche vabereki ndokuuya kuAmerica vasina mapepa. Programu yakaitwa kuti ibatsire vana ava kuti vasararame mumvuri weimmigration laws.
Tinoona kuti pana judge wokuTexas uko vakapa mutongo pamusoro pechirongwa ichi cheDACA. Judge ava vakatii chaizvo?
Judge havanhu vekuTexas vane mukurumbira kuve mumwe wevatongi asingafariri kugasira vekunze. Vanoti mutongi ari anti-immigrant. Saka jaja wakanyora kufunga kwao chimisa urongo kuti wana waite nro kudaka. Pa kunyora kwao waiti wa Obama tawangari president avana kutora nano chawaifana kutora pa kuti daka iwe ino gamchirwa is the law of the land. Saka waita kuti wana pane zvino anoti kune zvinopfuura makumi maseri 8,000 sema applications evana vari kuda kuti vagamuchirwe munyika muno under DACA. Saka ivo vari kuti hanzi nokuda kwokuti nhano hadzina kutorwa nemazvo chimirai. Asi hazvizi kureva kuti vari under the protection yeDACA zvikuru makumi matanhatu 600,000 over 600,000 kuti vamujozi zvangoreva kuti vanhu havasi kuzoziva kuti zvinhu zvichaenda kupi.
Takatarisa mberi kwatiri kuendawo, choitika chii pari zvino kana tikatora mashoko kana kutonga kwakaita jaji ava?
Kutonga kwajaji ava ndinovimba kuti kuchagurumuka kana mapeza kuitwa kuvatongi vari pamusoro, nokuti uyu ifedera jaji kutonga kwake hakusi final. Pane appellate court, pane amwe makotsi akati kuti hazichazoitawo pamaopinions avo pamarulings avo kana zvichibvira kusvika kuvatongi pamusorosoro vesupreme court. Saka pane zvino handifunge kuti pane chikonzero chokuti vanhu vavhunduke zvakanyanyisisa. Zvinhu zvakadai zvinoitika muno muamerica.
Mutemo uyu unobata DACA unogona kubviswa mumabhuku omutemo here?
Mashandiro anoita mutemo muamerica ndekuti kana mutemo watarwa vanhu vanokwanisa kuzouya vachiti mutemo uyu hauna kutarwa nemazvo pagokwanisa kuve nemamodifications anoitwa. Saka kune manhingiriki different levels of legal activity anoitika kusvikira pamusorosoro. Saka pane balance inoitika, mutemo inokwanisa kutarwa kudzimba dzevatongi kana kuti mutemo inotarwa kuhouse of representatives kusenate. Saka vanhu vari kukurudzira kuti senate ive inotora nhano. In fact pane murau wakatarwa nehouse of representatives asi hauna kukwanisa kupfuura senate the other chamber. Saka zvaitwa najudge Allen zvakutoita kuti vanhu vasimbe pakukurudzira senate kuti ive inogadzirisa zvinhu kuti vana vakazvarwa muno nevakauya nevabereki vavo vatiri vacheche vakwanise kurarama upenyu wavo vasingati.
Ko iyo hurumende yava Joe Biden inotii pamusoro pemutongo wakapiwa najaji uyu?
Hurumende yava Biden yakashatirwa chose, havana kuzvifarira zvachose nokuti jaji aita pamutongo uyu ndijaji akapinda pachigaro chake panguva yekutonga kupresident George W. Bush. Pakutonga kwapresident Trump, president Trump anga asingafariri murau uyu, akaedza nepose pose kuti agujumure zvese zvanhu zvichiitika zvekubatsira vana vakauya munyika muno vari vacheche nevakazvarwa muno kuvabereki vasina mapepa. Asi haana kukwanisa kubudirira.
Avo vange vari nhengo yebhodhi reAfrican Immigrant Caucus, Reverend Dr. Isaac Mwase, vari parunhare kuBaltimore muno muMaryland neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzirawo coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivaine su zakare manero anasi apo dichukupa zedzimwe nawo ini ndini tanona kawande ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.